Masangano aya ayo ari pasi pe Media Lines of Zimbabwe anoti anoshushikana zvikuru nekuti vashandi vekambani vatatu vanoti vamunyaradzihuni vanga vari mutevedzeri wemupepeti webepa nau rekambani reThe Sunday Mail nevamwe vakuru veimwe nepfenyuro yekambani iyi yeCapitalk vaNapoleon Nyani namuzvare Ruvheneko Parirenyatwa vakadzingwa mabasa mazuva mashomanana apfuura pasina zvikonzero zvakajeka. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZimpapers panyaya iyi, asi vanoziva zviri kuitika vanoti kudzingwa kwevatatu ava kune chekuita nezvematongerwo enyika. Zvinonzi mashandiro evatatu ava haana kufadza vamwe vakuru vakuru muhurumende. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muMedia Lines of Zimbabwe vanaijo Nyamutumbu vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nemabatirwo akaitwa nyaya yevatatu ava.
Zvatiri kutaura ndezvekuti aiwaka vatapi vanhau vanofanira kusunungurwa kuti vabatira basa ravo vasina wavari kutya kana kuvhunduka. Vatapi venhau vanhu vakadzidziswa basa ravo, havafanira kuti vaudzirwe zvekuita nehurumende kana naani zvake. Zvinhu zvataitarisira kunge zvakapfuura munguva yaitungamirira vamugabe.
Vati vaitarisira kuti zvinhu zvichashanduka muhurumende itsva yavamunangagwa, asi hapana chashanduka sezvo vatapi venhau vari kuramba vachidzvinyirirwa.
Tiri kuda kuti tive nemusangano nehurumende watichati aiwa nhau dzatiri kunzwa idzi kana dzine chokwadi madziri aiwa ngazvimire. Tida kuti isusu donjo rehurumende kana riri rekuti Zimbabwe is open for business, kana kuti donjo rehurumende kana riri rekuti ivo vasunungura nyika, munhu nemunhu akasununguka kutaura zvaanoda, munhu nemunhu akasununguka kuita zvaanoda. Kana kuri kudaro aiwa isusu tinoti ngatikurukurei.
Vanyamutumbu vakurudzirawo vatapi venhau kuti vaite basa ravo pachena vasina divi ravakarerekera, uyewo vati makambani ese zvekutapwa kwenhau anofanira kuvhara kana asingade kuremekedza kodzero dzevatapi venhau dzavanopiwa nebumbiro remutemo wenyika. Imwe nhengo yebhodhi rinomirira vapepeti venhau munyika reZimbabwe National Editors Forum vaBarnabas Tongyana vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nekambani yeZimpapers hazvina kunaka. Vanoti kunyange mutapi wenhau akakanga nisa anofanirawo kubatwa zvine hunhu kwete kubatwa sembwa.
Zvakanga zvapera izvozvi panguva dzaProfessor Jonathan Moyo. Tinotarisira kuti vakuna kumaministry ikoko, Ministry of Information, vachange vachitora mitano yekuti kana munhu akanganisa anoendeswa through ma laid down procedures mumabasa imomo, kwete kungomuka munhu achinzi abva kuita kunge tiri kusenzera kumasoja kwekuti munhu anongonzi paparedi chibva wangobva.
Media Lines of Zimbabwe inoti zvaitwa neZimpapers zvinoratidza pachena kuti hurumende itsva iyi haina urongwa hwekuti vatapi venhau vashandi vakasununguka, uye inoti zvakaoma kuti munhu aite mutapi wenhau muZimbabwe. Paakapinda vamunangagwa panyanga muna Mbudzi gore rapfuura, Zimpapers yakadzinga vamwe vatori venhau vaifungidzirwa kuti vainge vakarerekera kuvanhu vanonzi ndivo vaifurira vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vakaita sevaive gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo. Nhengo dzesangano reMedia Lines of Zimbabwe dzinosanganisira Media Monitors, Media Institute of Southern Africa Zimbabwe Chapter, Zimbabwe Union of Journalists ZUJ, Zimbabwe National Editors Forum ZINEF, Gender and Media Connect GMC, Media Center, Zimbabwe Association of Community Radio Stations ZAKRAS, Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ, ne African Community Publishing Development Trust ACPDT. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.